Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro ndira 22 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum kana kuti WEF uyo uri kutanga mangwana.
Atomoti chatinoona chikuru kugezwa kwenyika yeZimbabwe sitarayo. Kubva paugambe kupindawo pakuti kwakuda kutanga kutongotsiwa mihona vanhu.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Vailas Mudzuri vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti iburitse mujeri vasungwa vose vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yevaimbo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Vanotengesera migwagwa vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kunyange hurumende yakavapa maawa 40 kuti vabve munzvimbo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum kana kuti WEF uyo uri kutanga mangwana. Musangano uyo unopindwa nevatungamiri venyika pamwe nedzihurumende dzepasi rose vezvemabhizimusi pamwe nemasangano akazvimirira. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vasimuka nechikwata chakasimba chinosanganisira makurukota ehurumende, vakuru vakuru muhurumende pamwe nevemakambani akazvimirira. Bepanhau iri rinotiwo uyu musangano ndewekutanga vaMnangagwa vachienda kunze kweAfrica kubva pavakatora mhiko yekuve mutungamiri wenyika musi wa24 Mbudzi gore rapera. Gore rino dingindira remusangano uyu rinoti creating a shared future in a fractured world, kana kuti kuumba remangwana rinogovanwa zvakaenzana mupasi rakaputsika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze avari kunew york muno muamerica kuti tinzwewo maonero avo.
Musangano waendwa navaMnangagwa wakakoshera nyika yeZimbabwe zvakanyanya. Chishuwo chemwana wese weZimbabwe kuti dai Zimbabwe yadzoka paInternational stage, yadzokera muInternational community. Zvinoti vana veZimbabwe vese vari kutenda kuti okay, vaMnangagwa vari kufamba negwara rakanaka rokuti vada kudzosera Zimbabwe mumhuri yedzimwe nyika dzepasi rose. Tichitenda kuti zvavari kuita izvi ndezvekurevesa, nokuti ivo havasati vava mutungamiri akasarudzwa navanhu. Ndozvinhu chokutanga chakanyanya kukosha. Zvese zvichadzokera futi pamandate yavanhu kuti mainvestors vachaenda kuaprocha, vachienda kuinternational community, vachienda kuDavos, vachienda kuaprocha mainvestors. Nyaya ingoripo, investor confidence inongobva panyaya yaidzokera panyaya yedhemokirasi, kuti mandate unayo here inobva kuvanhu kuti utungamirire nyika, umirire zvakare nyika. Nokuti kuDavos munhu wese agona kuenda. Inyaya yatofanira kuziva. Plus imwe nyaya inotorire kuti dambudziko shuhwa kusangana naro senyika yeZimbabwe, nokuti vanoti capital igwara zvakanyanya idera, asi uyu wakazvigadza akauyiwa kuma. Tichiramba tichienda tina navasusiso moyo vakanga vachianaunza kuye kumusha kwedu, ndezvimwe zvezvinhu zvinogona kudzorerazve mamisa dzavanenge vachitoushi kumashure. Asi tovashuvirawo rombo rakanaka sevana veZimbabwe kuti dai zvavawo nepunduso kunyika yekwedu, kwete kune vatungamiri chete.
Totarisawo kuti musangano iwoyu ungapawa Mnangagwa mukana wakadii wekuti Zimbabwe itange kudyidzana nenyika zvikuru dzekumawirira yatingati re-engagement.
Ndingati pachiri kutoti the boy has already been set in motion nemastatements avakagaranga vachitaura vamunangagwa kuti Zimbabwe is now open for business, takuita vamwe maitiro manyuwani, takuita zvitsva. Saka tinoti apa vamunangagwa vachawanawo mukana havavo vari kuna kusaona zvavo platform yekuti vaaddress zvakanyanya sezvo pari pari is a big international stage vakuna kuitawo on the peripheral former leaders and so forth. Saka vanogona kuvakawo zita ravo asi nyaya yacho hombe ichangodzokera panyaya dzesarudzo. Ndinovimba kuti munhu wese wavachasangana naye achavabvunza zvine nyaya yesarudzo.
Chii chihombe chingatarisirwa kuti Zimbabwe ingabva nacho kumusangano iwoyo?
Chihombe chatinogona kuwana pari zvino haisi mari, haasi mainvestor sezvo tazoonana vakawanda, asi tingari kutaura nyaya yekuti pamwe takungovakiridzawo zita redu senyika kuti tanga tiri epariya state yanga ichizinotungamirwa nedespot. Saka tava nemore like mumwe munhu waari kutaura zvinhu zvakasiyana nezvakaitaurwa naMugabe. Atomoti chatingaona chikuru kugezwa kwenyika yezimbabwe zita rayo kubva paMugabe kupindawo pakuti kwakuendawo kutangawo kutungamirwawo navanhu.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muna maAmerica neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri vakurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti iburitse mumajeri vasungwa vose vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashaura nevatori venhau mushure mekushanyira jeri rechikurubhi uko kwakachengetwa dzimwe nhengo dzeMDCT dzinoti Yvonne Musarurwa, Last Mainge Hama naTungamirai Madzokere vamudzuri vati vasungwa vazhinji vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yavaMugabe vakaita samuzvare Musarurwa nevamwe vavo vari kupikira mhosva dzavasina kupara. Nekudaro vamudzuri vakurudzira hurumende itsvaya vaEmerson Mnangagwa kuti iburitse vasungwa vezvematongerwo enyika mumajori ose ari munyika.
Kumbira kuti vanhu vese vapewo munamato munyika munomu kuti dei vanhu vaburitswa, nekukumbira nomwoyo wakanaka kuti Zimbabweans vakawanda vari mumajero vanongopinda vasina mhosva.
Vamudzuri vanoti sebato vakatosvitsa chikumbiro ichi kubazi rinoona nezvemitemo. Muzvare Musarurwa nevamwe vavo vaviri avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muna 2011 vakasvitsa chikumbiro kumatare chekuti nyaya yavo iongororwe zvakare vachiti havana mhosva yavakapara asi nyaya iyi haisati yanzwikwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo rakatambira chikumbiro cheMDC chekuti vasungwa vezvematongerwo enyika vaburitswe mumajeri asi vachiri kuongorora nyaya iyi sehurumende. Zvichakadai vamudzuri vakurudzira komishen inoona nezvesarudzo kuti inyorese vasungwa vari mumajeri sevavhoti vachiti ikodzero dzavo sezvizvarwa zveZimbabwe kuti vave nechekutaura mukutongwa kwenyika yavo.
Vasungwa vataona vari kuchema kuti isi right yavo kuti vavhote and vakatotarisirwa kuti vacharegistwa. Patataura navo tati tichatuma vakomana vedu vari drop secretary for elections vanotaura nezeki kuti aiwa endai munonyorisa vanhu pamaprisons apa, not only this maximum prison but all prisons because kune vanhu vari kutodawo kuti dei zvaitika. Patatobuda vamwe vationa vaitoti harambai makadaro muinde mberi vakomana, takatotarisa imi kuti vamwe zvinofamba. Vamwe vanenge varimo vasina kunyanya kupara mhosva dzinotyisa and ndokusaka taakutarisa kuti paaminista dzimwe mhosva dzinenge dziri dzongobata bata negood behavior yavainayo taudzawo kuti vanhu vevaka vane good behavior vangangobuda vakaenda zvavo.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chasachigaro weZEC vaEmmanuel Magade kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumisangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makurukota rezveutano Dr. David Parenyatwa nasi vayambira veruzhinji kuti vaite utsanana kuitira kuti vasabatirwe nezvirwere zvekorera izvo zvinonzi zvauraya vanhu vana muchegutu. Dr. Parenyatwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti mushure mendufu idzi vakaudza makanzuro emunyika kuti vaite zvavanokwanisa kuti vanhu vawane mvura yakachena uye kuti marara atorwe munzvimbo dzaari kurasirwa kuitira kuti dambudziko iri risapararire kune dzimwe nzvimbo. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti mashoko avaParenyatwa akanaka chose, asi dambudziko rinofanirwa kugadziriswa ndere mvura yakachena nekutorwa kwemarara kuti chirwere ichi chisapararire. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya weStudio 7 nemutungamiri wesangano iri Dr. Edgar Munatsi.
Mashoko makukutu ataurwa na minister, asi dambudziko nderekuti zveutsanana tinozvinzwisisa kuti vanhu vanofa muutsanana. Nyangwe hazvo zvakakosha, dambudziko riri kuita kuti vanhu vazhinji vari kugara mumadhorobha nemaruva vatadze kunyatso kuita utsanana even vachida. Inyaya yekuti mvura yacho yakachena havasi kuiwana, marara haasi kutorwa, zvino madhodha bhini vaya havachauye muzvitoro madhodha bhini. Vana vari kungotambira mutsvina munzira umu. Pombi dzinofambisa tsvina dzatinenge taita muzimba umwa dziri kungoputika. Saka zvinonetsa kuti titi vanhu ngavaite utsanana, iyo nyika yedu yakamira mamiriro iwayo. Saka kuti dambudziko iri rigadzirisike, rinofanira kutangira kugadziriswa kubva kumunisipariti. Munisipariti inofanira kuti igadze chitaro, vavaitwe kuone kuti kwauya mvura yakachena mupombi dzemuzimba, vaone kuti marara atorwa nenguva dziripo, vaone kuti pombi dzemvura dzetsvina dziri kuputika mumigwagwa. Saka kana izvi zvisina kugadziriswa, chokwadi tinenge tichinyeperana kuti titi vanhu vanganzi vaite utsanana, vanoita utsanana hwacho sei, iyo nzvimbo yese yavanogara ichingori yakangodzara nepombi dzaputika masuwe.
Zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibata chirwere ichochi chekorera?
Pane zvimwe zvatisingatongoyambira ndezvekuti kana vachinge vatenga zvavanotenga kumusika, angava matomatisi nei, vanofanira kuti vashandise mvura yavanenge vaboilisa kuitira kuti vauraye utachiwana mumvura iyi, kana kushandisa iyana vanonzi vana water guard, mishonga yekuisa mumvura inoiswa mumigodhi kuitira kuti vareduce kutapukirana kwemanyoka aya.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere chekorera ichi, uyezve munoyambira kuti vanenge vabatwa nacho vaite sei?
Chirwere chekorera chirwere chemanyoka. Tinoyambira kuti mudzimba mukunyanya kuvana vadiki, even vakuru, mukaona munhu achimonywa nemudumbu achiita manyoka, manyoka acho ekorera, manyoka anenge akaita mvura chena chena inozikana pachirungu water rice, inenge akaita kunge mvura inobhezwa rice iya isati yabikwa, ndiwo manyoka ekorera. Saka mukaona munhu achinyoka nerudzi irworwo, tinokurudzira kuti vamhanye kungava kukliniki kana kuchipatara chepadhuze navo nekukasira.
Avanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunare naMavelous Mushanganya weStudio 7 vari muHarare. Varwi vehundo yerusununguko pasi peboka reZipra vanoti vari kutarisira kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vadzoserwe mapurazi, midziyo pamwe nemahofisi avo zvakatorwa nehurumende. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nevamwe vevaive varwi vebato rezapu veZipra nezuromo vulawayo. Murongi wemabasa musangano reZipra Veterans Association Amaiti Sangdale vakaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vakabvumirana kuti varwi veZipra vari pamwe nebato rezapu vanofanirwa kuronga kuona vaMnangagwa nekukasika kuti vazeye nezvezvivakwa pamwe nemapurazi avo. Amaidale vakati veZipra nevezapu vakambotaura nezvenyaya iyi nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vaive muhurumende yavo, asi hakuna kwayakasvika. Vakati vavekisa tariro yekugadziriswa kwenyaya iyi kuna vaMnangagwa vachiti vane chivimbo ichi nekuti mutungamiri wenyika vanoziva zvose pamusoro penyaya iyi.
We consulted the previous government and it ndova zvanzi nyaya yemaproperties was handed over kuna Ningi kuti akupe maproperties yenyu, but vana Ningi vacho vari kutaurwa iko zvinezvi, they are not even there kugovernment. Saka now it's like we are starting afresh, but I think we are starting better because tiri kutotaura nomunhu anotoziva nenyaya yacho yemaproperties. Vapresident vaMnangagwa chaivo varipo iko zvino. Nyaya yemaproperties vanoiziva, ndivo vakaihengla from the word go nana Dube ana Chinga. They know very well kuti what exactly is to be done here in my properties.
vezipra nezapu vakatorerwa zvivakwa zvavo, makambani, midziyo pamwe nemapurazi mukati memakore mashoma nyika ichangowana kuzvitonga mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvanze zvaida kupandukira hurumende. Zvimwe zvezvivakwa nemapurazi aya zvine mukurumbira zvinosanganisira Magnet House iri muguta reBulawayo iyo iri kushandiswa semahofisi evasori pamwe neSnake Park iri kunze kweguta reHarare. Amai Dale vakatiwo imwe nyaya iri kunetsa yavanoda kukwidza kumutungamiri wenyika inyaya yekutambura kuri kuita vaive varwi vezipura vechidzimai kunyanya avo vakafirwa nevarume avo vavakati vari kutadza kuriritira mhuri dzavo nekuti havawani mari yemudyandigere seinopiwa vamwe varwi vehondo yerusununguko. Mumwe murwi wezipra, retired Colonel Buster Magwizi, vanotiwo zvakakosha kuti zviburiswe pachena kuti sangano rezipra risisiri sangano rechitororo sezvaraidezwa richiitwa pasi pehurumende yevachena. Retired Colonel Magwizi vakatiwo kune varwi vezipra vakawanda vasina kuongororwa kuti vagowana mari yemudyandigere sezvaifanirwa kuitwa, vachiti hurumende inofanirwa kubuda pachena ichitaura kuti yakaregerera vanhu ava mhosva dzavaipomerwa.
Mazipra mazhinji havana kuvhetiwa, vazhinji vacho vakaenda kunyika dziri kunze, vazhinji vacho vakatiza vachitya kuurayiwa. Asi taifungidzira kuti teno vakanzira havasisina mhosva dzavakanopomerwa vodzoka kumusha vovhetewa.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti hapana aibvi kana mupimbira pakati pebato ravo nevaive varwi vezipra, vachiti vachaita mushandira pamwe panyaya yekuti zvivakwa pamwe nemapurazi avo zvidzorerwe kwavari sezvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Hurumende yeZimbabwe inonzi yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu nemaviri kubva kuhomwe yekubatsira kurwisa zvirwere zvitatu zvinoti HIV, AIDS, tuberculosis nemalaria kubva kuGlobal Fund. Hurumende inoti mari iyi ichabatsira zvikuru mukurwisa zvirwere izvi nekusimudzira utano. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vakati kubva muna 2002 zvatanga Zimbabwe kuwana mari kubva kuGlobal Fund yashandisa mari inosvika biriyoni imwe chete. Dr. Parirenyatwa vakati mari yakawanikwa neZimbabwe ichasimbisa zvikuru kurwiswa kwezvirwere zvitatu izvi.
Isusu rwendo runo tiri kupiwa almost half a billion, almost 500 million US dollars. Pamusoro pe 1 billion. 1 billion yotasenze sakari kubvira 2002. Saka iyoyo mari iyo ichasimbisa zvikuru kurwisa kwedu HIV. Ichasimbisa kunyanya kumadzimai nevana vasikana. Ndoko yakanyanyonanga. Yakananga zvakare kumalaria kuti tichipedza malaria munomu. Yakananga zvakare kuti TB ite shomanani. Saka isi tiri kuzvikorokotedza chaizvo. Tawana maona ambasada wekuAmerica ari pano, ambasada wekuFrance ari pano, akamirira ambasada wekuUK ari pano. Idzodzo nyika nhatu ndo dzinonyanyopa mari yakawanda kuGlobal Fund.
Asiwo Dr. Parirenyatwa vakati kunyange zvazvo vari kuwana mari kumasangano akazvimiririra, shuviro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa bazi rezveutano mari yakawanda kuti rikwanise kufambisa mabasa.
Zvikuru-kuru zvikudiwa ndozvange zvichitaurwa pano inonzi domestic financing kuti isusu ngatizvibatsire pachedu. Kuzvibatsira pachedu kunyanya ndekwekuti treasury kana kuti minister of finance kana kuti minister of finance ngaione kuti inopa mari yakati wandei kuutano health. Ikapa mari shoma health system hadzifambe, makliniki tinoramba tichishaya mishonga, tinoramba tichishaya manesi, tinoramba tichishaya zvinhu zvekushandisa mabp machine, mathermometer. Saka ibasa rehurumende kuti ripe mari yakati wandei kuhealth, kubazi reutano.
Mukuru wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vakati mari yakapiwa kubazi rezveutano mubhajeti ishoma zvakanyanya, nekudaro vanotarisira kuti mari iyi icharerutsa mukufambiswa kwemabasa zvikuru mukupedza HIV and AIDS, malaria neTB. Dr. Labode vakaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashandiswa sezvinotarisirwa nesangano reGlobal Fund, sezvo mari iyi ine mitemo inoita kuti isashandiswa nenzira dzisidzo.
Andi mari iyi zvakanakira ndechekuti ine mitemo. Aizi mari yaunongoti unonotenga zvaunoida semari yemugovernment. Ine mitemo isingaiti, vakaona baridzi vemari kuti aisi kufamba zvakanaka vanotomisa.
Pamari yakapewa Zimbabwe iyi, madhora mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nenhanhatu yemari iyi achashandiswa mukuderedza HIV and AIDS. Mukuru weGlobal Fund muZimbabwe vaMark Eddington vakatiwo sangano ravo rakazvipira kushanda pamwe chete neZimbabwe munyaya dzekusimudzira utano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo yeparamende yezano PF kuzaka East vaSamson Mukanduri vanoshaya. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
VaMukanduri avo vanonzwa vave vamwe vechikwata cheG40 vapfuma vakafa pamba pavo murani rekwaChiroro kwaishe nhema mushure mekutora kumusangano webato ravo uyo wavaigovera mupunga kune vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota, avo vanonzi vaitanga kubudisa tsamba dzeuchapupu hwekunyoresa kuvhota. Mutauriri weZANU-PF mudunhu reMasvingo vaRonald Ndava vanoti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekushayika kwaMukanduri uye urongwa hwekuchengetedza kwavo hausati hwabuda. Mune imwewo nyaya, nhengo makumi maviri nevatatu vakabvumidzwa kudzoka musangano weMDC inotungamirwa navo Morgan Tsvangirai mushure mekunge vambosiya bato iri vachienda kubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP neNational People's Party NPP. Panhengo idzi dzakadzoswa pamusangano wedunhu reMasvingo wakaitwa neZuro, pane vaimbova nhengo yeparamende kuZaka North vaNSC Mudavanhu, vaHeyashoko vaiva nhengo yeparamende kuBikita West pamwe namuzindafundo William Zivenge avo vanofundisa pachikoro cheGreat Zimbabwe University. Vatatu ava vasati vaenda kune mamwe mapato vaive nhengo dzedunhu reMasvingo, vaMudavanhu ari munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muMasvingo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC muMasvingo vaSimon Mpindu vanoti utungamiri hweMasvingo hwakawirirana kudzosa vanhu ava kuti vashande vose mukuzama kubvisa hurumende yeZANU-PF pasarudzo dzegore rino.
Isu tavatambira kuti huyai tishande pamwe chete. Nekuti realize kuti kwamakanga maenda matsauka pane ugaro hwakatanga nako.
Vashoko vanoti vari kufara chose nekubvumidza kudzoka mubato iri ravakabatsira kuvamba mugore 1999 vachiti vadzoka kuzopedzisa basa ravakatanga nevamwe vavo rekubvisa ZANU-PF panyanga.
Ndinozwa kufara zvikuru nokugashira kwandaitwa kuMDC, nokuti MDC ibato rakatanga ndirimo ndikashanda zvakanaka. Of course zvinowanikwa kuti munhu unogona kumbobudawo pane zvaanenge aona, asi ndaona kuti kwese kwandakaenda uku hapana chandakaona chakanaka kudarika kwanda ndiri kuMDC. Ndikaona kuti kumusha kwakanaka uye ndine shungu dzokuda kupedzisa ndimai ndakatanga.
VaMudavanhu vatendawo vakatsigirwa zvataurwa nemumwe wavo vachiti vanofara kudzoka kune rukuvhute rwavo mune zvematongerwo enyika. Pamusangano uyu MDCT yati yagadzirira kupinda mumaruwa semubatanidzo weMDCT Alliance kuti ichitange kutsvaga rutsigiro muvanhu. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanotengesera mumigwagwa vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kunyange hazvo hurumende yakavapa maawa makumi mana nemasere kuti vabve munzvimbo idzi. Hurumende yakavimbisa kuti ichatumira mauto kuti azobatsira kubvisa vanotengesa ava kana vachinge varamba vari munzvimbo dzavari, izvo zvinova zviri kuitika. Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa Revenders Association of Zimbabwe Vasten Zvorwadza vanoti vatengesi vakazvipira kurwisana nemauto uye vakatoamirira kuti auye sezvo vasina kwavanoenda. Ivans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navazvorwadza nezvenyaya iyi.
Right, mamiriro azvakaita ndezvekuti 48 hours dzavakatipa kuti tibve mumastreet. Takavapawo isisu 48 hours kuti vacreate mabasa, mwana wega wega weZimbabwe aende kubasa. Vakakundikana kuita mabasa within 48 hours. Takavaudza kuti ngavarege kutaura zvinhu zvavasingakwanisi kuita. Nokuti iwo kana vati 48 hours tibve paroad, iwo madepartments mamwe achivapa ma 100 day plan yekuti planai tipei mareports within 100 days vachidaro. Vakapamba afa mareprivhi ma 3 months yekuti mimi hunzai mari vachivapa ma 3 months ma 90 days isisi 48 hours. Tavajekesera pachena kuti zvasiyana kuti zvakaitwa nanachiwenga zvezvi yekuti vanoenda vachinotora ZTV vachitoti vatora ZTV vachitora masimba kuna Mugabe. Zvasiyana nekumavhenda ndezvedumbu izvi.
Zviri kureva here kuti izvi mauto ari kutotumirwa kuti azorwisana nevanhuwo zvavo vasina chavakabata?
Mauto ari kunzi ari kuda kutumirwa kwete zvekuti tiri kufungidzira. Zvakataurwa pachena navajulai moyo kuti vaconsulta Vice President Chiwenga kuti mauto auye paroad kuzodhira nemavhenda. Saka isisu chatiri kutaura, we are not departing from the truth. Isisu mauto hatisi kuzombaatiza and hatisi kuzombaatya.
Ipo pavari kuti vanhu ngavabve mastreet vachinzi budai budai kudai, pane here pavari kukupaiwo pavari kuti chibvai mustreet endai munoshandira apa?
Hapana pavari kutipa. Kubva 2014 vakati kucoca-cola kune nzvimbo yatirikugadzirirai, kucovent kune nzvimbo yatirikugadzirirai. Mazenda vakatenga makadhi vakabhadharwa mari. Nzvimbo idzodzo chiripo maheaps of rubble, marara vakangounganidza, hapana pavati vagadzira. Chinoenda muZimbabwe magetsi nemvura zvavakatadza kugadzirisa izvi. Mazenda hatina kwatinoenda, tiripo ya dei mumastreet tichiramba tichitengesa, hatimbobva ipapo.
Avanga vari Vasten Zvorwadza vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kunetsana kwavepo pakati pevanotengesera migwagwa nehurumende zvichiwera kupera kwemaawa makumi mana nemasere akapiwa vanotengesera migwagwa ava kuti vange vabuda munzvimbo dzavari kutengesera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifu kwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara mavuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machabe, ziwani chikwa tichotere, pamagara mabuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machave, siwani chikwa tichotere.
Nzvisa yekambo fupalo kakamiza kubva kuna Nacho Pikin Kazembe, muimbi wepa Zambia. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum uyo uri kutanga mangwana. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Engineer Elias Mudzuri vanokurudzira hurumende yavaMnangagwa kuti iburitse mumajeri vasungwa vose vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yavaMugabe. Vanotengesera mugwagwa vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu. Anokuone kayane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndokusia mina Prasidis Jeremiah.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wathi ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela uStudio 7 ngomvulo mhlaka 22 Zibandlela 2018 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nathi lolu luhambo oluhle kakhulu oluzanikeza abantu beZimbabwe ithuba lokuthi babukise ilizwe labo, bakhulume iZimbabwe elakho lapho sikhangelane ngokomnotho. Sikhangele ukuthi umongameli ohamba eCIDF umongameli omutsha osanda ukungena.
Uzulu wasemhlobolweni emandebeleni wamukela ngemibono ehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kweleSwitzerland.
Uhulumende lo uyafana lohulumende ade evele ekukhona ngenxa yokuthi bayaqhubeka belokho besixoje thina abathengisayo. Njalo akula ndawo esezilungisiwe ezokuthi singakwanisa ukuthi sibe sithengisela khona. Njalo okunye ukuthi bafuna ukuthi senze nje nxa bengasixotsha ngoba imisebenzi yangkhona ayingatholakali.
Abaphila ngokuthengisela edolobheni leHarare basola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi useziphatha njengowayekhona okamnumzana Robert Mugabe ngokuxotshanisana lawo lapho abasebenzela khona. Kuthi-ke uhulumende usethule umbiko wokulimukisa uZulu phezu koduko lokuqhamuka kumkhuhlane wesihudo sekholera osuthethe imiphefumulo yabantu abane edolobheni leJegudu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wasemhlobulweni wemandebeleni wamukele ngemibono ehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kweleSwitzerland emhlanganweni wezokuthuthukiswa komnotho oweWorld Economic Forum. Abanye bejabulela kuthi abanye besola. Wena Sesiya Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uphume ijumo labantu abedlula amathumi amabili ebhekise amabombo eDavos kweleSwitzerland ukuyangena umhlangano wabosomabhizimusi abasuka emagumbini amane omhlaba lapho abakhangelelwe ukuhlangana labatshali bemali emizameni yokuvuselela umnotho welizwe osubhazalele ngesisu. Oloba indaba zamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma unqome kakhulu uhambo lukamongameli ethi luhle njalo bakhangelele ukuba umhlaba umlalele uma kuqathaniswa lokade engumongameli obesengasalalelwa njalo edudula abatshali bemali.
Nathi lolu luhambo oluhle kakhulu oluzanikeza abantu beZimbabwe ithuba lokuthi babukise ilizwe labo, bakhulume iZimbabwe elakho lapho sikhangelane ngokomnotho. Sikhangele ukuthi umongameli ohamba eCIDF umongameli omutsha osanda ukungena. Abantu balokhu khangelela okuningi kuye kafana nalo waphumayo wayevele nguye wayesixotshela ama-investors. Sibona ngani khathesi okuzakhulunywa iZimbabwe kule platform kuzathi ukulalelwe sibone ezemnotho lenguquko kusiza kuleli.
Isakhamuzi selupane umnumzana Benny Ncube uthi uhambo lukamongameli luhle kodwa kuyadanisa ngoba uhambe labantu abakade bevame ukuhamba lo wayengumongameli.
Uhambo lukamlanga kuleDavos kuyinto enhle for ilizwe kodwa kusimangalisayo ukuthi uhamba labantu bona abakade bebahamba lo mgaba ezihambeni zakhe. Singatholi lutho thina kulele lakithi emandebeleni. Mina ngivelele lupana singabona idevelop.
Usomabhizimusi umnumzana Mathi Sibanda uthe ngalujabulela uhambo lukamnangagwa ngoba usebenzela icele lakhe lelakhoste lebandla lakhe, akukho okungakhanyelelwa nguZulu.
Thina uhambo lukamnangagwa sithi
asikhululeke ngalo ngoba uvele yena umele owakhe we-cabinet yakhe yezano yakhe engakhonseni abantu bonke baseZimbabwe. So ngaleyo ndlela sithi vele akulanto angayenza vele ekhonsena abantu be-region yonke leMathebele ngoba yena usebenzela owe-party yakhe esayidini yakhe le-team la-coaster yakhe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jobu Ndlovu uthi phakathi kwequla likamongameli ahambe lalo akula ngisho loyedwa osuka eMandebeleni.
Uvele ube ngathatha bani because basichiya phandle after sisenze umsebenzi lo esidlule kuwo. Ukuthi si former president aphume kungene with the new president nasasala phandle. So vele wakula mtate ngamthatha because we are not part of the system yavo.
Umnumzana Thamani Moyo isakhamuzi sasePlumtree uthi luqhakathekile uhambo lukamongameli kodwa uqhakathekile ukuba iZimbabwe iqale izilungisise ukuhlonishwa kwamalungelo oluntu lokulungisa imithetho ethi okwenzakala manje ezweni akukafiki esibangeni sokuhuga abatshali bemali.
Okumqoka ukuthi siqale ngokulungisisa isimilo selizwe ngaphakathi bese sigijimela kulamanye amazwi phandle sizama ukulungisisa isimilo okuyiko kungenza ukuthi khona kuhugwe abantu esingathi ngama-investment partners abalakho ukutshala umnotho elizweni leli. Kuhlonitshe ilungelo loluntu, kwenziwe ukhetho olubalulekileyo njalo amalungelo abantu aphathwe ngendlela ezakwenza ukuthi khona labangaphandle kwelizwe babone ukuthi khona kulotshintsho eZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wesimashumi amane lasificaminemibili 48 we-World Economic Forum okhangelele ukuqala kusasa. Lolu luhambo lwakhe lwakuqala ngaphandle kwezwekazi le-Afrika lokhe ibutho lincedisana labalwa impi yenkululeko behluthune umbuso kowayengumongameli uRobert Mugabe. Lokhe engene embusweni uMnangagwa usethekelele amazwe abalisa i-Angola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana lalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi njalo ukhangelele ukuyangena njalo omunye umhlangano weordinary session of the Assembly of the Head of State and Government of the African Union ngoZibandlela 28 lo-29 kwele Ethiopia. Indikimba yomhlangano waseDavos ithi winning the fight against corruption, a sustainable path to Africa's transformation. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Osaphethe isikhundla sokuba umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mutsuri usekhuthaze uhulumende kamnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi akhulule izibotshwa zombusazwe ezavalelwa phansi kowayengumongameli Robert Mugabe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethekelela kwakhe ejele leChikurubi lapho okuphika khona amanye amalunga ebandla lakhe leMDC agoqela unkosazana Yvonne Musarurwa, uLast Mayenga Hama, loThungamirai Matsokere, uMutsuri uthi izibotshwa eziningi ezavalelwa ngezombusazwe phansi kombuso kaMugabe abanjengonkosazana Musarurwa labanye bakhe baphike amacala abangawadalanga. Ngakho ke ukhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi akhulule zonke izibotsha zombusazwe ikakhulu ezamabandla aphikisayo. Uqhubeke ethi uMdzuri njengebandla sebakhweza lesi sicelo kugatsha lezwemithetho. Unkosazana Musarurwa labanye bakhe ababili bagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala ipolisa umnumzana Petros Mutetsa emzwini weGlenview eHarare ngomnyaka ka-2011. Okwamanje amagqwetha abo asekhweze lolu daba ukuba lucutshungulwe njalo emithethwandaba kodwa kasikaphendulwa lesi sicelo. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uvumile ukuba ugatsha lwakhe ngempela solwamukele lesi sicelo sabathathu be-MDCT sokuthi udaba lwabo lubuyele emthethwandaba ngakho ke ugatsha lwakhe lusasihlolisisa. Umdzuri uphinde wakhuthaza ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ukuthi inikeze abantu abasemajele imvumo yokuthi babhalisele ukuvota ngoba kulilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lebotswana selivumele ukulandela isinqumo somthethwandaba ngokuqala ukunikeza izizalwane zakwamanye amazwe ezisemajele eziphila lengculaza amaphilisi ama-ARVs kulandela udaba olukhwezwe edale ngabezimbabwe ababili nyakenye. Kulabezimbabwe abaphose befika amakhulu ayisikhombisa abapika besemajele eBotswana. Intatheli lezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenye usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weBotswana ujele uhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ukuthi kuzahlonipha isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ukuthi abokuza abasemajele abaphila lengculaza baphiwe amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni ama-antiretrovirals ama-ARVs. IBotswana ijele umhlangano we-UNHRC Universal Peer Review eGeneva ngeviki edluleyo ukuthi izalandela izinqumo zomthethwandaba ngemva kokuba babili abezimbabwe abasemajele kule Botswana baphanyeke udaba lokuthi kumele baphiwe ama-ARVs. IBotswana ithi zonke ingatsha eziphathelene nodaba lokunikeza ama-ARVs abokuza abasemajele sezazisiwe ngakho kukhangelelwe ukuthi zilandele lesi sinqumo. Ekuqaleni iBotswana yayithe ayilamali yokunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs kodwa umthethandaba wathi ukubancitsha kufana lokubanikeza isigwebo sogodo. Isinqumo sikahulumende weBotswana sokuthi angaphikisi ukwahlulwa okwenziwa umthethwandaba sokwamukelwe ngenjabulo ngabanye abezimbabwe abaseBotswana. Unkosikazi Sipho Chuma uthi inyathela leli lizanceda abaphila legciwane lengculaza elisemajele.
Kuyabongeka kakhulu lokho okwenziwe nguhulumende ukubana anike abasemajele ama-ARVs ikakhulu sikhangelele abakithi eZimbabwe yibo abaningi abasejele sokuzabanceda lokho.
Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi okwenziwa nguhulumende weBotswana kuqondile ngoba ukuba sejele akutsho ukuthi abantu kumele bayekelwe bafe.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende aphe izivotsha zangaphandle ama-ARV ngoba uma ufaka umuntu ejele akutsho ukuthi usumsentensa to death ikakhulu uma elomkhuhlane wengculaza. So kuyinto enhle kakhulu le asebeza yenza ngoba indaba le ike yahlupha kakhulu eminyakeni edlulileyo.
Kodwa omunye weZimbabwe ubona leli nyathela ngelihlo elinye elithiyeneyo esithi kufana lokupha umuntu owonileyo umvuzo.
You come uze eBotswana uyenze icala uyagula then susiye ejele eBotswana eza kudlisa ukudla 3 times a day ngapha yokubhadala ilimit yakho ama-ARV kodwa uyakwazi ukuthi isimo lesasikho ekhaya eZimbabwe. Ekhaya ngale even ungekho entolongweni awungeke uthole ama-ARV for free.
Uthi noma nje lolu kuludaba lwamalungelo oluntu kumele kukhunjulwe ukuthi amaphilisi ama-ARVs ayadula esithi inyathela leli lakho ukukhuthaza abangabe begula ukuthi badale amacala ngabomo.
It's possible ukuthi in my desperation ngingakhomitha kulicala okuncane engikwaziyo ukuthi kuyanxeka nganginika 1 or 2 years ejele ngihambe ngiyengena ngingekho futhi emasimam ngiseminimum mhlawumbe ngiseboys prison e-first offenders engikwazi khona zangena ngihlale 1 or 2 years kungakho nzima kanjalo and ngizabe phakathi ngale ngizanikwa ama-ARV ngizakwanisa ukuthi ngibuyele into good health then ngiphenduke ekhaya.
Uhulumende weBotswana wabona njengendlela yokubalekela ukunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs wafika ukuthi seqale ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuze abasemajele bebuyele bayiqedisa isigwebo sabo kibo. Inombolo ezakhitshwa nyakenye zatshengisa ukuthi kulabezimbabwe abaphose babe ngamakhulu ayisikhombisa i-688 abasemajele eBotswana beyibo abangunani eliphezulu kuzizalwane zakwamanye amazwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseHavron kweleBotswana.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we short wave 4930 6065 la ku 15460 kHz ku short wave. Ku Live Talk lamhlanje sihlolisisa ukususwa kwabathenga bethengisa impahla emgwaqweni ngamasoja ebambisane lamapholisa ekhansili yeHarare. Kwenzakalani kwamanye amadolobho? Thumelani i-text message unombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilakho uya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe khona live talk. Lifone inombolo liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Amahofisi engatsha zikahulumende weMelika angene kusuku lwesithathu evaliwe, izisebenzi zingasasebenzi kungenxa yokudweniselana okukhona edalela ephalamende leSenate phezu kwendleko kahulumende ibudget phakathi kwabebandla lamademocrats lalama-republicans. Kuthi ke owake waba ngumdlali wenguqu olodumo wakwele-Liberia uGeorge Weah oleminyaka engamashumi amahlanu lanye yokuzalwa 51 ufungiswe ukuthatha intambo zombuso esiba ngumongameli weLiberia omutsha embuthaneni owenzelwe enkundleni yenguqu esigodweni salelo lizwe iMonrovia lamhlanje. Uhulumende usethule umbiko wokulimukisa uzulu phezu kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera osuthethe imiphefumulo yabantu abane edolobheni le-Chegutu. Waxwayisa uzulu ukubana alondoloze impilakahle yakhe ngokuhlala ehlanzekile, enatha amanzi lokudla okuhlanzekileyo sikhathi sonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngasikhathi sinye uhulumende ukhuthaza umasipala ilizwe lonke ukuba baboguqula indlela abasebenza ngayo kwezokutholiswa kukazulu amanzi ahlanzekileyo isikhathi sonke, ukuthwalwa kwezibi ngesikhathi, ukulondolozwa kwempompo ezithwala ingcekeza kanye lokulungisisa udubo lwabathengisela endaweni ezingavunyelwayo ukulwisana lokuqeda lolu dubo lwesihudo sekholera elizweni. Umphathintambo wezempilakahle uDr David Barrenyathwa utshela umhlangano lwentathelo zindaba ukuba lesi sixwayiso siza ngemva kokuqhamuka kwesihudo sekholera eChegutu esigabeni seMashonaland West mhlaka 18 Zibandlela lonyaka. UParelenyathwa uveze ukuba sebengamachumi amathathu okwamanje abacatshangelwa ukuba bahlaselwe yisihudo sekholera, kulababili asebesaziwa ukuba balawo ngempela lomkhuhlane wabulala abane. Uthi bacabangela ukuba lokhu kubangelwe yimfa yowesifazane oleminyaka engamachumi ayisichiya galombili ngemva kokuhlaselwa yilesi sifudo mhla ka 8 zibandlela 2018. Abanye balabo abaye emngcwabeni baqalise ukuba lezibonelo zomkhuhlane basebesiyadinga usizo esibhedlela.
As of today, first there was one case on the 12th of January, three cases on the 13th.
Kuze kube lamuhla okwakuqala sibili sahlakalo sinye mhla ka 12 zibandlela ezinhlanu mhla ka 15 ezintathu mhla ka 16 isehlakalo sinye mhla ka 18 lezehlakalo ezine mhla ka 19 babili kuphela abahloliweyo kunsuku ezimbili ezedlileyo. Sikhuluma kanje babili kuphela abasesibhedlela ndawonye kube ngabesifazane abalichumi lasitshiyagalolunye 19 labesifazane abalichumi lanhlanu 15 abathe bahlaselwa yilesi sihudo. Kuqakathekile ukuba uzulu azi ukuba zonke lezi zehlakalo zilokwenza ngezimfa ezithe zaba khona endaweni lapho abahlala khona.
Uxwayisa uzulu uPhalele Nyathwa ukuba azinakekele labomansipala ukuba baphathe eyabo indima ekwenqabeleni ukuqhubeka kwalo mkhuhlane uhlasela abantu.
But as long as the cause is there, if the cause is there, then we will still have that problem.
Nxa kungasalungisiswanga okubangela lolu dubo sokuzabe lokhu esilalo. Sikhathi sonke nxa ngicabanga ngezamanzi anathwa nguzulu ngiyazi ukuba inkinga isesekhona. Ngihlezi ngingohlalele evalweni ukuthi kuzokuba le nkinga yiloba yisiphi isikhathi. Akumelanga kodwa kube njalo. Udubo yikuba umuntu wonke ukhangelele abezempilakahle ekhohlwa ukuba lezi nkinga zidalwa kwezinye indawo. Kuyangicunula mina ngiyazi njalo ukuba kubuhlungu.
Okhokhela uhlangothi lwezokuvikelwa kokuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDr Gibson Mhlanga ulandisa phezu kwesimo ngalesi sihudo sekholera. UDr Mhlanga uveze njalo ngenyathelo eselithe lathathwa nguhulumende ukulonda bonke abaphatheke esililweni sowesifazane obhubhe ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane okulapho abezempilakahle abacabangela ukuba yikho okwasukela khona udubo lwesihudo sekholera eChegutu.
So sidinga amabizo abo bonke and the Minister of Health sibafonela bonke bona laba abantu abeHarare bonke sesibatholile bakhangelwa bekhangela ukuthi abalasifudo yini befundiswa lokuthi cholera ibonakala izibonakaliso zayo kuyini lokuthi bengabona izibonakaliso nalezo beyenze njani ukwenzela ukuthi singagcinisiba nomkhuhlane uqhamuka ayizwe ilizwe lonke.
Njengoba lo kungumkhuhlane obangelwa kakhulu yibuchapa, uDr Mhlanga uthi kuqakathekile ukuba uzulu azinakekele ngazo zonke izikhathi ahlale ehlanzekile.
Abantu ungagezi izandla ungakadli, amanzi angahlambulukanga, abantu abasebenzisayo azokupheka ukunatha yikho kwenza ukuthi umkhuhlane lo ungene emzimbeni womuntu. So si-encourage abantu ukuthi bebone ukuthi bayabhoyila amanzi. Ikhona futhi umkhuhlane amaphilisi esiwaphayo ongafafazele emanzini ukuthi amanzi la ayibulale ikholera, ukuthi nxa usunatha amanzi la ungaguli umkhuhlane wekholera.
Okhulume emele abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO uDr Juliet Nabionga uthi ibajabulisile ngempela indlela uhulumende aphathe ngayo udubo lokuqhamuka kwalomkhuhlane wesihudo sekholera. Okusekele ngoze emele inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund uDr Muhammad Ah Ayoya, uhulumende uveze ukuba isehlakalo seChegutu sesibenze bahlala bengabalungiselele ukulwisana nalesi sihudo ezigabeni zonke zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Uzulu weZimbabwe usekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa useziphatha njengowayekhona kamnumzana Robert Mugabe ngokuxotsha abaphila ngokuthengisela phakathi ezidaladeni edolobheni leHarare labezimota ezithwala abantu. engakalungisisi indawo zabo zokusebenzela lokuvusa amafekitali abangayasebenza kiwo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Iningi labaphila ngokuthengisa emigwaqweni yedolobheni leHarare bakhanya bengananzanga isinqumo sikahulumende sokuthi basuke baphele lapho abathengisela khona okungekho emthethweni kuleli dolobho lapho kusiyafika intambama yayizolo. Umnumzana Thembani Ncube othengisela eHarare uthe bekungaba ngcono ngabe uhulumende uqale walungisa indawo abangathengisela kizo lodubo lokuswelakala kwemisebenzi njengoba ukutholakala kwabo edolobheni kungenxa yalezi zizathu okulokho kuselizweni leZimbabwe.
Uhulumende lo uyafanele uhulumende okade evele ekukhona ngenxa yokuthi bayaqhubeka belokho besixutshe thina abathengisayo. Njalo akula ndawo esezilungisiwe ezokuthi singakwanisa ukuthi sebezithengisela khona. Njalo okunye ukuthi bafuna ukuthi senzeni njenxa bengasixotsha ngoba imisebenzi yangkhona ayikatholakali.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eVendors Initiative for Socio-Economic Transformation VSET umnumzana Samuel Wadzai uthe okwenziwe nguhulumende ukuthumela amasosha kundaba ezinje kwephula imithetho. Uphinde wakhuthaza abogatsha lwembuso yezabelo ukuthi bazame ukukhuluma nabantu bengabangeli ingxabangxoza.
Our position as VSET is that this ultimatum is illegal, is unconstitutional. We expect the government to engage us and not to use force.
Thina njengeVSET sithi lokhu akukho emthethweni. Besikhayelele uhulumende ukuthi asikhulumise kulokuletha ibutho. Lokhu asikukhangelelanga uhulumende othi uzenza izinto ngendlela etshiyeneyo kulale ade ikhona ekamnumzana Robert Mugabe. Esikufunayo nathi njengeVSET ukukhipha uZulu edolobheni kodwa simusa endaweni angathengisa kiyo esiba le mali. Omele ingxenye ye-local government kazame ukunanza impilo kaZulu njalo asikhulumise sincedisane ukulungisa lolu daba.
Blessing Moyo othengisela eCopacabana naye ugcizelele wathi uhulumende abanikeze imisebenzi kulokubaxosha kuphela ebatshiya besiyadubeka engabancedi ukuthi badinge ezinye indlela zokuziphilisa.
Mina ngiphila ngokuthengisa lokho okufuna kwenza ngohulumende akukho right. Abasinike imisebenzi not ukusixotsha lapha. Akula misebenzi eZimbabwe simanje bafuna senze njani, bafuna siphile ngani.
Ngolwesihlanu uhulumende unikeze abathengisa ezitaladeni edolobheni labezimo kodwa ezingekho emthethweni insuku ezimbili ukuthi baphume edolobheni lapho siyafika intambama yayizolo. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe lokhu kuhle kutshengise sobala ukuthi uhulumende kamnankagwa akanaki uZulu njalo usekhangele impilo yakhe labaseduze kakhe ahambe nabo eDavos kwelesisaland.
Sibona ukuthi amanyathelo athethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu. Sikhangelane ngokufunda okumele kube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mugabe kuthiwa useyisikhwicamfundo.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli se-council yeHarare umnumzana Mike Oshideme ayifezekanga njengoba ucingo lwakhe belungangeni. I-council yeHarare layo ihlele inhlelo ezihambelana nezikahulumende ezokusebenzisana okwensuku ezedlula iminyaka ezintathu. Owelwe 100 day plan oluhlose ukukhipha abathengisa edolobheni ongekho emthethweni labezimota ezithwala abantu zingela mvumo. Ngeviki eliphelileyo kuye kwaba lengxabangxoza ethile ezitaladeni phakathi kwamapholisa labathengisela eHarare okungekho emthethweni kodwa akula olimeleyo. Ngimele isidwo sevelini seHarare nguGibson Bebe.
Wonike isikhathi kasadlo asisavumi ukuba nasiqhubekele phambili lokho esisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu wasemhlubulweni weMandebeleni wamukele ngemibono ehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kweleSwitzerland. Abaphila ngokuthengisela edolobheni leHarare basola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi useziphatha njengowayekhona kamnumzana Robert Mugabe ngokuxotshanisana labo lapho abasebenzela khona. Siludiba silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.